saa nezuro nasi zvare dure chipiri vana chiremba vana kuenda kubasa saka ndo zviriko it's a country wide thing kumadhisiti kwese nekumacentral hospital
asi pane zvamambonzwa here kubva kuhurumende
kwete havasati vatidaidza kuti tisiwe hurukuro dzakaenda mberi
saka vasara vari muzvipatara ndevapi vana chiremba vakuru vakuru here kana kuti vatingati ai maconsultants ndiani chaizvo ari kushanda
vasara muzvipatara mando machiremba vakuru vakuru maconsultants nemamwe mamedicals vari kudzidzira kuita maspecialist
asi kave health services board vari kuti vari kushamisika kuti sei maramwa kuenda kubasa ivo vachiti makatambira mari yamanga mapiwa nehurumende
handioni kuti SSD inofanira kuti ishamisike kuti taramwa sei nekuti kunyange nemuhurukuro dzedu dzakaita bipartisan negotiation panel takazviramba pachena kuti mari iyoyo haikwani kuti tirambe tichiuya kubasa
asi izvi hazvisi here varwere vari munjodzi chiremba tichiona kuti zvinhu zvacho zvagara zvisina kumira zvakanaka muzvipatara izvi
zvechokwadi zvinotosiya varwere vedu munjodzi yakaomarara kuti machiremba asiye basi asi semataura ndiri kuita ndeyekuti vana chiremba havasi pastrike asi vana chiremba havasisina nzira dzekuti vagone kuramba vachiuya kubasa
hurumende iri kuti irida kudzika mutemo wekuti vana chiremba vasabvumidzwe kuratidzira munoona sei
tinoona kuti izvozvozvo zvinofanira kuti zviteerwe nean essential salary zvichireva kuti kana vafunga kudaro hatingarambi ndo mapolice makers asi essential salary and proper remuneration should be a prerequisite to that deal which they are proposing pasina kudaro this is a modern day slavery
tanga chimbozwa kuti manga muchityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori zviri kufamba sei panyaya
havasiri kutityidzira isusu chete asi vari kutityidzira varwere vedu vese vari kutityidzira ana chiremba vese and tinoona sekuti zvinhu zvisina kunaka izvo
saka mari iri kudiwa naana chiremba imari chaizvo
mari yati kuda isusu inofanira kuti ienzane neinonzi pachirungu the prevailing interbank rate which is currently at 10, 11, 12 saka mari yedu tiri kuti imatulana by 10, 11 or 12